Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavakaita zviri mugwaro rakanzi Command Agriculture Post Mugabe Authoritarian Consolidation, mukuru wezDI Dr. Pesai Ruhanyavati, donzvo rechirongwa ichi raive rekuti nyika iwane chikafu chakakwana, asi izvi handizvo zviri kuitika. VaRuhanyavati, kunyange hazvo hurumende ichiti chirongwa ichi chakabudirira, zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti gohwo riri kutodzikira kubva pakatanga chirongwa ichi. Mumwaka wa 2016-2017 uwandu hwechibage chakakohwa munyika hwakadzikira nezvikamu 26 kubva muzana, kana zvichienzaniswa nechibage chakange chawanikwa mumwaka wapfuura. Ongororo yeZDA inoratidzawo kuti kunyange hazvo hurumende yaiwedzera mari yaishandiswa pachirongwa ichi, uwandu hwevanhu vaida rubatsiro hwaitoramba uchikwira, uyewo uwandu hwechibage chaiendeswa kuGrain Marketing Board hwadzikira zvakanyanya. Mumwaka wa 2016-2017 GMB yakawana miriyoni nemazana maviri ezviuru zvematani echibage, muna 2017-2018 ikawana miriyoni nezana rezviuru zvematani echibage, muna 2018-2019 ikawana matani mazana maviri ezviuru nemazana maviri echibage. Dr. Ruhanyavati, zvabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti kunyange hazvo mvura isinawo kunaya zvakanaka, mari Command Agriculture haina kushandiswa zvakanaka, ndosaka nyika iine nzara.
Mari haisi kushandiswa nemazvo, haisi kushandiswa kuita zvayakanzi itwe, iri kushandiswa zvinhu zvirizvo. Plus vanhu vanonzi vaite Command Agriculture, nenyaya yekuti Command Agriculture inenge ine mauto mukati kuti vanhu vanotosupervisa programu yevanhu vekuministry of defense, vanhu havakwanisi kutaurira maofficials aya kuti isisu munzvimbo yedu yeu yatinayo kuno kuzaka kana kuti kuno kucholocho tinoda zvakati 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 kuti tikwanise kuita production inobatsira sini futi dzedu. Vanongouya ungonzi vongopuwa mbeu, pamwe mbeu yachoni kune kusina irrigation, haikwanisiki kuti vaishandise kuita production, inopedzera yatengeswa kana kuti yatoitwa zvisizvo zvisingaenderani nekuti ishandiswe for Command Agriculture.
Vatiwo zvikamu 11 kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa paongororo iyi zvakataura kuti hazvifari nemutengo wechibage weGMB, uye chirongwa ichi chiri kutadza kuti varimi vaendese chibage kuGMB. Ongororo iyi inoti nekuda kwaizvozvo zvikamu 15 kubva muzana zvevanhu zviuru 50 vakawana mbeu nerumwe rubatsiro muna 2016-2017 pasi pechirongwa ichi havasati vadzorera mari yechikwereti ichi kuhurumende. VaRuhanyavatiwo, zvakabuda pachena muongororo yavo kuti vanhu vazhinji vari kuwana rubatsiro pachirongwa ichi havakodzeri, uye muchirongwa ichi mune zvimatongerwo enyika zviri kupindwa mukati zvichigumisira zvapa kuti pasave negoo rakanaka. ZDI inoti Command Agriculture chirongwa chakanaka chinogona kubatsira nyika kana chikaitwa zvakajeka pachipiwa varimi vanokodzera rubatsiro rwekurimisa.
Tinoda kuti Command Agriculture kana kuti programu iyi isava nechokuita nemauto, itwe nemacivilians anoshanda muhurumende kana kuti kuministry of agriculture, ichisupervisewa neministry of finance vanoona kuti mari dzinoshandiswa sei. Asi izvi tinoda kuti itwe audit yakachena kuti ndiani anoishandisa, yabatsira nyika chii, magetsi aripo angaitwa kuti tive nefood security munyika medu ndapi. The command aspect of it hatide zvecommand ndezvokuarmy, iyi haifani kunge iri command, hatidi zvecommand agriculture. Tinoda open agriculture iri pachena inobudisa zviga zvekuti munyika tisapema kana nguva yenzara yaitika.
Mumwe murayirisi wepachino University of Technology Dr. Ted Mungwari vatiwo gwaro reZDI rinoburitsa pachena kuti Command Agriculture iri kutadza kuzadzikisa zviga zvayo, uye dambudziko iri rinofanira kugadziriswa kuitira kuti nyika isarasikirwe nemari yekunze pakutenga chibage.
Chiratidza kuti Command Agriculture haisi kubudisa zvayakagadzirirwa kuti tiwane chibage munyika munomu. Chiri kutodzikira pachimbo yekuti chiwedzere. Saka ripoti iri kubudisa pachena kuti Command Agriculture haisi kuunza zvakatarisirwa nenyika kuti ibatsire nyika, vanhu varegere kufa panezara.
Studio 7 aina kwanisa kunzwa divire kurukotare zvekurima va parents shiri kana oku kambani yesakunda iyo inofanisa chirongwa chekomand agriculture kuti vanotikudi neongororo ye ZDI asi hurumende yakabvuma kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka uye gurukotare zvemari vamutuli Ncube vakatozivisa kuti kutanga mwaka uno vese vanoda kupinda muchirongwa ichi vave kuzonyorera kumabhanga akaita seCBZ Stanbic Agribank nemamwe kuitira kuti vapiwe zvikwereti zvekurimisa. Mumwaka wapfuura Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yaibhadhara makambani aipa varimi mbeu fertilizer nezvimwe. Komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mari pachirongwa checommand agriculture mushure mokunge mahofisa auditor general ataura kuti madhora anodarika mabhiriyoni mapfumbamwe akashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa ichi. Komiti iyi inotungamirirwa navatenda ibiti veMDC iri kubvunzurudza makambani ese ane chekuita necommand agriculture kusanganisira kambani yesakunda iyo inonzi ndiyo yakaita basa rakawanda pachirongwa ichi. Donzvo reongoro yeZDI raive rekuongorora kuti chirongwa checommand agriculture chiri kubatsira nyika sei, chinofambiswa sei uye kuti veruzhinji nevarimi vanochionawo sei. Vanhu mazana maviri kubva kumashonaland east, matebeleland north, Bulawayo, matebeleland south, Harare, Mashonaland Central neMashonaland West ndivo vakabvunzurudzwa muongororo iyi. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu mamiriyoni masere vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika nyika yaita gohwo rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.